Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 15/2025 makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pari kutyirwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinogona kunge zviri pamitumbi yakawanda iri kubuditswa pane mumwe mugodhi weStill 14 muSouth Africa. ZANU-PF yave kutenda kuti iri kuendesa kudare reparamende nyaya yekuti bumbiro remitemo revandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Vakakunda musarudzo dzekuMozambique vaDaniel Chapo vatora mhiko yekutungamira nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekuSouth Africa anoti kusvika pari zvino aburitsa mitumbi yevanhu makumi manomwe nevasere kana kuti 78 vange vakafa vari mugodhi uri kuStill 14 munyika iyi. Vamwe vanhu makumi masere nevana kana kuti 84 vanonzi vabuda vari vapenyu kubva musi wemuvhuro. Asi pari kutyirwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda pane vakafa ava. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti vari kuita tsvakiridzo yekuona kuti hapana zvizvarwa zveZimbabwe here zvakafira mugodhi uyu. Asi pane vamwe vakabudiswa vari vapenyu pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda uyewo zvimwe zvekunyika dzakaita seLesotho, Mozambique neimwe muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamunjodzi mutandiri vesangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALOM.
Tirikushamisika asi tirikubatikana nekuti tinofungidzira kuti upenyu chinhu chatinofanira kukoshesa zvisinei nemacircumstances anenge awanikwa munhu ari. Tirikuona progress yekubvisa death penalty across the world. Nepush yekubvisa death penalty kuratidza kukoshesa kweupenyu zvisinei nekuti munhu nemacircumstances ake akamira sei. So nyaya iyi iri kutishungurudza. Tinofungidzira kuti paive nenzira iri nani yekudhila nechallenji iripo nekumeka shuwa kuti tagadzirisa matambudziko anosangana nevanhu asi tichikoshesa upenyu. Justice hairevi kuuraya kuti vanhu vafe kana kuti justice doesn't mean kuti vanhu vanofanira kufa. Panogona kuita dzimwe nzira dzekutevedzera mutemo asi upenyu hwaseveka. So I think tinotarisa kumasure kwezviri kuitika izvi tichiona kuti pane nzira yaigona kuve nani yekugadzirisa dambudziko iri.
Tichitarisa kuti vamwe vakaburitswa vanga vari vapenyu vachiti vakabva kuZimbabwe, munotarisirawo here kuti panenge paine vamwe vekuZimbabwe vanogona kunge vakafirawo mugodhi umu? Tiri kuona mitumbi yakawanda yatanga kuburitswa.
History yemining yemusouth Africa yakazara nezvizvarwa zveregion ino zvakawanda kubva kunana Malawi, vana Mozambique, Zambia neZimbabwe. And zvinhu zvazvina kumira nekuti takawana independence. So hazvisi zvinhu zvinofanira kutishamisa kuti munowanikwa maZimbabweans akawanda.
Ko matambudziko akadai angagadziriswe sei vamutandiri?
Kuadresa dambudziko irori kwaida kuti region inzwisise concept ye migration and ma push ne ma pull factors at a regional level. Dai vatungamiriri ve region ino vaisa musoro pamwe kugadzirisa madambudziko ari kusangana nevanhu. Handifungi kuti taisvika patiri nekuti zvoratidza kuti hamukwanisi kublema South Africa chete. Kune dzimwe nyika dzakatonzwawo kuti kune zvizvarwa zvadzo zvanga zviri pasi pemigodhi iyoyi, asi vakaramba vakanyarara for mwedzi yakawanda. Vaifanira kunge vakatotaura manegotiations neSouth Africa, vakaonesana seregion kuti dambudziko iri idambudziko reregion. Migration is a real challenge.
Vamunjodzi Mutandiri vesangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vachitaura vari parunare vari muJohannesburg, South Africa. Mumiriri weBikita South mudare paramende vaEnergy Mutodi vebato reZANU PF vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vari kuda kukurudzira dare paramende kuti rikurudzirewo gurukota rinona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti bumbiro remitemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhongi ameranyanga. Vati pane vakafukura hapwa vakakurumidza kuendesa nyaya iyi kuvatori venhau vasati vapedza kuzunza nekuisakura. Vamutodi vari kushanda nava Charles Moyo vechimwe chikwata chebato rinopikisa Residence Triple C vachimirira mupopoma muzilikazi. Vakasarudzwa kutungamirira nyika yeMozambique vaDaniel Chapo vatora mumiko maputo nhasi kunyangwe vanopikisa vatozimbaradza nyaya yekuratidzira vachiti sarudzo dzakabirirwa. Vatungamiri venyika dzemusadik vakawanda havana kuenda kumabiko ekugadzwa kwavachapo nhasi, asi vatumira nhume kunze kwavasirura maposa vekusouth Africa vaenda mbune. Mutungamiri weZimbabwe vari sachigaro weSadak vaEmerson Nangagwa vakatumira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri avo vaperegedzwa nemumiriri weZimbabwe kunyika iyi vaVictor Matema Danda. Kusagadzikana muMozambique kuri kuchirwa kuti kunogona kupa kuti zvinhu zvitange kushayikwa zvakanyanya muZimbabwe sezvo mafuta ekufambisa dzimotokari fetereza nezvimwe zvichipfuura nekubeira korido kunyanya. Zvinotengeswa neZimbabwe kunze kunyanya zvicherwa zvinoendawo nekunyika iyi. Zimbabwe haisi hayo iyo chete inoshandisa Mozambique munyaya dzekudyidzana nekutengeserana, asi nyika dzakawanda muSadak kusanganisira South Africa, Zambia, Botswana, Malawi nedzimwe dzinoshandisawo Mozambique mukuendesa zvinhu kunze nekupinza zvinhu munyika idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza.
Pachiitiko chanhasi dzidziso hombe iripo ndeyekuti zvinhu zvikasaitwa namazvo zvine zvazvinokonzeresa kusanganisira kufa kwevanhu nekuti vari kugadzwa havo nhasi, asi kubva musi wa9 October 2024 panga paine bongozozo ranga ririko kuMozambique vana veMozambique uye nemapato anopikisa vachiti sarudzo dzakabiridzirwa hazina kufambiswa zvakanaka.
Takanga tichiona misangano yaiitwawo nana Sadik nedzimwe nyika dzakapoteredza, vane here zvavakaita kana zvavari kuita zvinobatika mukuedza kuona kuti mugadzikane muMozambique?
Hazvisi kuratidza sekudaro nokuda kwekuti kuratidzira kuchiri kuramba kuchienderera mberi. Ini ndaifunga kuti dai kwanga kuri kuti misangano yakaitwa uye nekuedza kuyananisa kwaiitwa kune chinobatika chabuda, tingadai takaona vachapo navamudzani vangadai vakambowana mukana wokusanganawo vakataurirana pamusoro penyika yao uye pamusoro pezvakaitika zvavasirikuwirira izvo hazvina kuitika takatoona vamundane pavakadzoka muMozambique vakadzoka vachisvikozvigadza kuita mutungamiri wenyika iyoyo makakatanwa aya ari kuramba achingoenderera mberi
imo mudonho mukudyidzana kweMozambique nenyika dzakapoteredza zvinosarawo zvimire papi nechimiro ichi
hazvisari zviri pakanaka nekuda kwekuti tinoziva kuti nyika zhinji dziri mukati nesouthern africa dzatingati muchirungu maengland countries anga achinyanya kuvimba nebera corridor inopfuura nemuMozambique kuti vafambise zvinhu zvavo nekuda kwekusagadzikana kuri kuitikawo zvichakanganisa mafambiro ezvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti zvifambe zvichienda kunyanza kuti zvitakurwe zvichienda kwazvinofanira kuenda saka zveupfumi zviri kukanganisika zvikuru kwete chete muMozambique asi kuti mudunhu rose resadak
avo vanga vari nyanzvinyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara munyika vari kunyunyuta zvakanyanya kuti vemakanzuru havasi kutambira zvichemo zvavo zvekuvandudza zvimbuzi munzvimbo dzinoendwa neveruzhinji kuti vakwanisewo kuzvishandisa. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano reVendors Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET mumasvingo nechishanu, vakaremara kunyanya vanoshandisa mawheelchair, madondoro nevasingaoni vakati havakwanisi kupinda muzvimbuzi izi. Mumwe wevakadai ndivaMoses Chitombo vemumasvingo avo vanoti vakatorega kutengesa pakati pedhorobha nekuti hapana zvimbuzi zvinokwanisa kupindwa newheelchair yavo sezvo misuwo iri midiki uye pasina nzira inofamba nemawheelchair kana kuti ramp.
Totally hakutorina, hatitorina panika mutauni mese. Ukangobatwa necall of nature uri mutauni its a great challenge kuda kuti wakutosiya business wafambira mutauni kutodzokera kumba kuti bcause hapana panhu paunogona kupinda.
Vamwe vakaremara vanoti nekuda kweizvi vanotoponera mumikoto kana kuzvibatsira pachena, vamwewo vachimanikidzwa kuburuka pauche vokambaira kupinda munzvimbo idzi, izvo zvinoisa utano hwavo munjodzi. Mukuru webasa musangano rinomirira vakaremara reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHendri Chivanga vanoti vakanguri vaisa zvichemo izvi kumaguta asi hapana chiri kubuda.
Dambudziko riripo nderokuti pamwe kushaya hanya uye nokunzwisisa kuti vanhu vane hurema vari kutambura zvakadii kuti vaone nzvimbo dzokuzvibatsira kana nature yauya pavari.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vanotengesa mumisika reVSET vasamiwo wadzai vakakurudzira makanzuru munyika kuti vaise mari parutivi yekugadzirisa matambudziko aya.
Ya, so isusu seboka reVSET tinokurudzira makanzuru ese kuti pavanenge vachiumbiridza mabudgets avo vatarise nyaya idzodzo dzevanhu vakaremara. Pavanenge vachivaka mafacilities vavake mafacilities anoenderana nekodzero dzinofanirwa kunge dzichinyi kuenjoywa ni wanu wakare mara.
Meya wekutare Masvingo wa Alec Tabe wachitaura pa msangano uyu wakati kanzuru yavo ine urongo wakubandu za zimbuzi.
Sisa kutare Masvingo ni urongo wa Goreno kuti vandu ze zimbuzi zedu so mtoroba kuti zipaso kubatira iwa waya anora mano urema kuti wapaso kushansa zimbuzi zao zimbuzi zedu mtoroba shakanaka.
Mukuru webasa msangano no mira wagarewe Mugweru Regular Residence Forum kana GRF vachauswa mazoro dzevanoti rimwe dambudziko nderezvimbuzi zvinobhadhariswa mari yakati wandei kune vakare mara.
Tinokurudzirawo kanzuri kuti itese inoti rijusei mari dzinochajiwa kumapopitili dzakaprivatizwa anenge asingachifana kunge achibhadhara. Nekuti vamwe vanenge vakare mara asi asina mari otadza kuwana access to those facilities.
Meya weguta reGweru vamati Chivhoko vati havo guta ravo rine zvimwe zvimbuzi zvakaiswa zvikwanisiro zvevakare mara kuti vapinde.
Mukasvika pakudzanai toilet rine marembo, even patm toilet rine marembo. Nyaya yanga iripo inyaya yenhingirikiri yekuaccessa maoffices, especially the mayor's office, especially the mayor's parlor kunoitirwa misangano ine chekuita nemabudgets. Ndokwa kusina marembo.
Mutauriri webadzi rinoona nezvekutongwa kwematunhu munyika vaGabriel Masora vanoti hurumende yakaparura gwaro reNational Disability Policy iro rinosungira makanzuro kuti aise zvikwanisiro zvinorerutsira vakaremara.
Tinokurudzira kuti malocal authorities sinzi achipawo rubatsiro runodiwa neveruzhinji kusanganisira vakaremara vave guided nepolicy iyi. Vaparure zvirongwa zvinoita kuti zvivakwa zvavo zvikwanise kuva nezvose zvikwanisiro zvinobatsira munhu wese kusanganisira vakaremara.
Gore rapera muimbi ane mukurumbira munyika akaremara Greatman Gwaze achimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR akayanisa guta reHarare kudare repamusoro kuti rigadzire zvivakwa zvaro kuti vakaremara vakwanise kupinda. Kunze kwemakanzuru mahofisi akawanda ehurumende munyika haanawo zvikwanisiro zvinogona kushandiswa nevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti chirwere chinokonzerwa nemiremaremwa kana kuti mabeds chinonzi Marburg disease chauraya vanhu vasere pavanhu vapfumbamwe vakabatwa nacho kuTanzania. Chirwere ichi chinopararira kuburikidza nedikita kana mate zvemunhu anenge achirwara. Chirwere ichi hachina mushonga nekudaro chinouraya vanhu zvikamu makumi masere nemasere kubva muzana kana kuti 88% vanenge vabatwa nacho. Chirwere ichi chakamborayawo vanhu gumi nevashanu kuRwanda gore rapera. Mashoko achangotambira anoti Israel nechikwata cheHamas vatenderana kumbomisa hondo. Izvi zvinonzi zvichatanga nemusi wesvondo. Hamas inonzi yabvuma kuti imbotanga yaburitsa muutapwa vanhu vanosvika makumi matatu nevatatu vayakapamba. Zvinonzi ichi ndicho chinenge chiri chikamu chekutanga kuti hondo imire. Pachazotangawo kuti pange pachiitwawo dzimwe nhaurirano dzekuti hondo ipere zvachose mazuva anotevera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe zvakanangana nekubatsira vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano rakazvimirira reTrinity Project Zimbabwe riri kuBulawayo. Sangano iri riri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira nyaya yekuvabatsira nemagwaro ekushandisa nezvimwe. mukuzia nezwe nyai jonga kandemiri we Studio 7 abata vanoona nezwe zvirongwa musangano iri muzvare tarisai dengu kuti tinzwe zvizhinji. Tine urombo regai timbo gadzirisa mishina yedu kuti tikupei iyo nyaya ina jonga kandemiri achitaura neve Trinity Project Zimbabwe. Asi makaterera ku Studio 7 munokwanisa kunzwa nhau dzedu manheru ega ega nenguva dza 7 kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo pamasaisai anoti 909 am 6175 7255 pashortwave. Vanoda kuteerera Studio 7 tinokukurudziraiwo kuti munge muchiendawo pama WhatsApp pages edu patinenge tichikupai nhau. Iko zvino ngatichidzokera kunyaya yatiri kupiwa najonga kandemiri achitaura nevanoona nezvezvirongwa musangano reTrinity Project Zimbabwe muzvare tarisai dengu.
Isusu seTrinity Project tine maprojects akawanda atinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika, tichibatsira vana, anamai nana baba. So tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko recertificate or ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika. Tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya semini nhaka inofanira kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara. Patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo, saka isusu tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificates, magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezvo mumwe wavabereki vake ari muZimbabwe nechiringana kuti descended by birth anditi. Saka anokwanisa kuti akwanisewo kutorisawo birth kana vachishuvira kuti birth rekuZimbabwe, anokwanisa kuenda kuembasi inenge iri munyika iyoyo inenge kuchigarani mubereki. Mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasi consulate office onoapplyira birth yemwana. Pane mari dzechibatati haisi mari yakawanda then osvikaogadzirwa futi chibek remwana ikoko. Oho anokwanisa kufila kana fomu raanokwanisa kufila ikoko chekuti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika. Isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasi unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kunoko kuti akwanise kutorera mwana bhepi. Saka fomu racho anokwanisa kuritumira maybe neDHL or nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana rekuti munhu anenge ari guardian kuZimbabwe akwanise kunotora chipi yemwana ende kunoku vanobhadharisa 15 dollars chete. So ndo zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabhepi ekuskepi.
Ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Kuno zvimwe zvekuti vabereki vanoa kupepareta asingasanzwisisani, asi muchiona kuti mubereki maybe anenge ari kunze kwenyika maybe mwari kune imwewo nyika asi mwana achigara maybe nambuya kunoku kuZimbabwe, maybe mumai vari kushuvira kuti mwana auye kupi kunze kwenyika ikoko. Saka kune maapplication enzi guardianship inokwanisa kuti ibatsire chii, ibatsire mai ava kuti vadii vanoita even vari ikoko techimbo communicata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake. Sometimes unoona kuti maybe mwana uyu anenge ane nseni yababa vake which means anenge achida consent, but nekuti vana ava vatanzwisisani pakusangana apa then baba vaye voti hainini handibvumi kuti zviite zvakadai dai. Saka inyaya yacho inenge yakuitwa application yoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika. Kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri wewega kuti uri baba kana mai.
Vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papa?
Tine masocial media handles atinoshanda nawo, tiri paTwitter @TrinityProject4 then tine Facebook TrinityProject-Zimbabwe TrinityProject-Zimbabwe tine website yedu yeTrinity www.trinity.org.zw tine YouTube TrinityProject-Zimbabwe tine namba idzodzi dzamafona +26378688 +26 38 93 718. Kune landline +26 38 81 508.
Avo vangwari vanoona nezvezvirongwa musangano rakazvimirira reTrinity Project Zimbabwe muzvare Tarisai Dengu vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kupa nhoroondo yeutungamiri hwavo uye mabasa avakabata pavakatungamira nyika makore mana adarika. VaBiden vari kutarisirwa kusiya basa nemusi wemuvhuro pachagadzwa vaDonald Trump avakasarudzwa muna mbudzi kuti vatungamire nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mchanganyao weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paDevrya University vaElliot Masocha.
Vachataura nezvinhu zvakawanda chaizvo zvinosanganisira nguva yavanga vasiri president weAmerica asi vachisevenzera hurumende yeAmerica yatinoziva kuti munhu wakashanda kwamakore anosvika 50 muhurumende vari member yeSenate. Saka hongu vachataura zvinhu zvavakaita munguva yavo youtungamiriri hweAmerica zvinosanganisira kutungamira kweAmerica pasi rose, ukuru hweAmerica pasi rose hwavanga vachitaura ivo kuti hwanga hwaakuita zvinyekenyeke asi ivo vakahusimbisa kuti pana matambudziko kungava kupi mhiri kwamakungu America inenge ichionekwa iriyo iri mberi namazano nebetsero nemari pamwe chete nokusimbisa ukama usahwira noushamwari hweAmerica nedzimwe nyika nokuti kusimba kweAmerica kwavachataura vaBiden kunenge kuri kusimba kweshamwari dzavanenge vakaita namaorganization avakajoina vakasimbisa ukama sana NATO kuEurope uko.
Semaonero enyu, zvii zvavachange vari kutaura pamusoro pemabasa avanoti ivo vakagona panguva yavanga vari mutungamiri wenyika?
Vachazvirova dundundu kuti vakaita shamwari dzeAmerica dzakawanda, vakasimbisa shamwari idzodzo, vakasimbisa zvekare utongi hwejechetere muAmerica munomu napasi rose pamwe chete nokuinda kunopedza dambudziko reCOVID-19 yavakapinda iripo nezvinhu zvavakaita zvomutemo wokuisa mari kuvakurudza angava maroads angava maairports. Vachataura futi namaonero angu matambudziko avanovona mberi kunoinda uko kweAmerica. Vachakurudzira mhuri yeAmerica nepasi rose kuti kushanda pamwe ndiko kuga kunoita kuti matambudziko makuru angava angaonekwa muAmerica kana kuti pasi rese ange achikasira kupedzwa.
Tinoona kuti iro vhiki rino ndo rekupedzisira vari mutungamiri wenyika uyezve nemusi wemuvhuro vaDonald Trump vachange vachigadzwa semutungamiri mutsva. Zvii zvinoitika panguva inoiyi pakamirirwa kuti pagadzwe mutungamiri mutsva?
Panguva inoiyi zvinoitika ndozvokunatsokuona kuti zvirongwa zvose zvokutambidzana masimba zvingava zvaitwa here zvichienderana pamutemo. Vari kuzopinda vachona vaDonald Trump vanohwisisa here zvavanofanira kunge vachiita? Saka inenge iri chimbi chimbi kudzidza kune kwakawanda vachidzidzisana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paDevry University vaElliot Masocha vachitaura naMarvelous Mchanganyao weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Vateriri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi cheDiaspora Forum. Apo tinenge tichitaura nezvarwa zveZimbabwe nezvekufa kwevanhu vakawanda mugodhi kuStilfontein muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pari kutyirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinogona kunge zviri pamitumbi yakawanda iri kubudiswa mugodhi kuStilfontein muSouth Africa. Zanu PF yoendesa kudare reparatimende nyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Taboka Ncube nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.